Mutemo weZimbabwe kune inonzi prison law. The prison law kana musungwa ari pakati pekuchengetedzwa neprison abuda kunze, mutemo unomubvumidza kuti aende akasungwa ngetani dzemumaoko nedzemumakumbo. Kana musungwa uyu achityisa, achiita sekunge munhu anogona kutiza kana kuti anogona kuuya nemhomho yevanhu inozomuba inomutora ikatiza naye, pane kodzero yekuti asungwe. Dzimwe dzenguva anogona kutosungwa ngetani dzemumakumbo nedzemumaoko osungirwa pambhedha. Kana kuno kuEngland zvinoitika, mwari ngakatosungirwa pambhedha, akasungirwa futi pane muchengetedzi wake watinoti mugardijeri. Saka izvi hazvityisi, ndozvinoitika. Ndo kana vangoda upenyu hwekugara mutirongo unogara wakaiswa cheni kana tichinge wabuda kunze.
Asika tinomboona vamwe vemuzanu PF vanenge vapara mhosva dzinotodarika dziri kupomerwa vasikala vachiuya havo vakapfeka masutu matare uko, zvinenge zvichifamba sei? Mutemo unotarisa kuti wabuda mbamani here?
Mutemo wakaenzerana nemunhu wese. Mukaona munhu wezanu PF achisvika kukoti akapfeka sutu yake, anenge akabhadhara mari yechibatiso. Vasikala vakabhadhara mari yechibatiso kakawanda, vakaramba vachingotyora mutemo, vakautyora 43 times. Saka iko zvinozvi kuti vanga vari mutirongo haisi nyaya yekuti ndavasikala ende haisi nyaya yekuti ndevetriple C.
Asi kavasikala evamavaza hapana mhosva yavati vabatwa nayo ka? Munoti vapara mhosva chirudzii vachiri kupomerwa?
Kana uchinge vabatwa kuti pane mhosva yauri kufungirwa kuti vapara uchipomerwa, mutemo weZimbabwe unoti unosungwa oendeswa kumatare edzimhosva. Kana aonekwa asina kubatwa nemhosva nedare redzimhosva unoregedzwa. Asi mutemo unoreva kuti kana uchinge wabatwa, mupurisa haana simba rekuziva kuti mhosva iyi waipara here kana kuti hauna. Asi akangova nefungidziro yekuti unenge wapara mhosva, ane kodzero yekukusunga okuendesa kumatare. Ndo zvakaitwa vasikana. Kana vane mhosva mbiri yavakabatwa nayo vakanzi vabhadhari mari yechibatiso yavakazonzi paapiu havana mhosva, vachine dzimwe dzinokwana nhanhatu dziri kuteedzana dzichiri kutongwa. Saka hatingati havana mhosva, tinozoona panopera matare. Kana vachinge vabatwa vasina mhosva, aiwa tinofara nekuti hatidi kuti vanga vane mhosva kana vasina. Kana vasina mhosva, zvinongoratidza kuti nyika yeZimbabwe inyika inotevedzera mutemo.